A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, October 31st, 2018. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Chris Gandhi.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the prices of basic goods and how the diaspora is helping folks back home.
Last week, the government lifted a ban on importation of some basic commodities effected in 2016 to allow companies and individuals with offshore and free funds to import specified basic commodities that are in short supply.
Some basic commodities have either gone off the shelves totally or were now being sold at exorbitant prices because of speculation by some local retailers and panic buying by consumers.
The decision to amend Statutory Instrument 122 was reached by Cabinet at its sitting on Tuesday last week to allow companies and individuals with offshore and free funds to import specified basic commodities that are in short supply due to the speculative behavior of local retailers and panic buying by consumers.
The Statutory Instrument 122 of 2017 is the amended version of Statutory Instrument 164 of 2016, which the government imposed to protect local industry and promote the buying of locally produced goods. And so tonight we want to hear, especially from those in the diaspora, how they are helping those back home cope with these basic commodities.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 12080 kilo and 15775 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Wangu wadio wa tereri, tinotenda skuru kuti mawana nguwa, ikupinda mchirongwa chedu, chatuno kupakurai, chitatuchoga choga. Nasi manerano, tirikukurukura, nenyaya, ikuandu tukope mtemo, Statutory Instrument 122, uyo wairambiza kupinzwa kwezvinhu munyika, wakadzikwa muna 2017, senzira yekuchengetedza makambani anogadzira zvinhu zvanga zvichizopinda nevanhu kana kupinzwa kubva kunze kuitira kuti mabhizimusi ange achiramba ari pamusoro pemvura. Asi nekuda kwekuoma kwezvinhu, dare remakurukota kana kuti cabinet rakagara svondo rapera nechipiri, rakasunga kuti aiwa mutemo iwo umbovandudzwa ubvumidze vanhu nemakambani vane mari dzavo kunze kana vanokwanisa kuwana mari dzekunze kuti vange vachikwanisa kutenga zvinhu zviri kunetsa kuwana munyika zvisiri kugadzirwa pari zvino kana kuti zvapera kuwanikwa mumasherufu kuti vakwanise kuzviimpota vachipinda nazvo munyika kuti zvirerutse dambudziko iroro. Zvakanga zvichinzi zvinorambidzwa kupinda munyika zvave kubvumidzwa zvinosanganisira mafuta ekubikisa, mpunga, mazai, mvura, koti zvimwe zvakaita se chikafu zvinosanganisirawo zvirimwa chaizvo zvakaita sembaratisi nezvimwe zvakadaro. Saka vakawanda vanga vachitaiwa. Dambudziko nderekuti mutengo wezvinhu uri kuramba wakakwira muZimbabwe. Kuti vawane mari yekunotenga kunze, imari yekunze inodiwa iri kunetsa kunyanga zvo hurumende yanyevenutsa mutemo iwoyo. Asi svondo rimwe chete tave nemutemo iwoyo pawandudzwa mutemo, vanhu vari kuramba vachichema kuti dambudziko iro rinoramba riripo nekuti mari yekunze kuti vange vachikwanisa kutenga havasi vese vari kuiwana. Ndozvatoda kuti nzwa kuti mutemo iwo wakubatsirai kusvika papi kubva zvavagadzwa svondo rapera kusvika nhasi. Muri kukwanisa here kunge muchitenga kunze muchipinza munyika, Chris?
Yebo Jonga, zulukandaba namhlanje siyadibana njalo kuhlelo lwe-Live Talk Diaspora Forum esiliphalona maviki wonke ngolwesithathu. Namhlanje ke sixoxa ngodaba olukhathazayo ke lezi nsuku, udaba lokukhwela kwentengo yempahla ezitolo kulandela ukuyekethiswa kwemthetho othi wona umuntu usengavunyelwa ukuthi athenge impahla phandle kwelizwe, umthetho lo othiwa statutory instrument number 122 wayeketisa kancane nje ukuthi abantu benelise uleta into ezifana namafutha okupheka ichukela isepha lokunye kunjalo obekungavunyelwa ukuthi abantu benelise ukuleta elizweni yiko ke lamhlanje sifuna ukuphatha udaba lokubana lina abangaphandle kwelizwe kunye labaselizweni umthetho lo uliphathe njani ngesikhathi kusilela lokhu esikuqambileyo lokunye yiko ke liyenelisa ukuthi lingene kuhlelo sixoxe ngodaba lona lolu inombolo zethu ngu 001-202-619-2077 kumbe njalo 001-202-465-0318 lingasitshayela ke ucingo siyalitshayela silifake emoyeni siyazi bakhona abanye abangafuna nje ukuthi baye ebulenjini bethu be-internet sikhona kuFacebook lapho lingasifakela imilayezelo yenu siyibaleke emoyeni jonga
tombotarisa zviri kubva kune vatereri vatopinda kare pachirongwa chedu vari kuona vari pa VOA show na Facebook page yedu hanzi watching from Newcastle thanks guys ndi Jeffrey Sanyika koti ndanatsei ndongwe hanzi Jeffrey Sanyika zviri sei vakutokwadzisana ndozvo zvakanakira tavapa mukana wekuti vanga vachikwadzisana mumwe akapindura zvikanza homi zviri sei tine vamwe vari kuti vanonzi mukoma Tawanda Gucha hanzi reti iri kungokwira mukoma Jonga ko tinotenga kunotenga kunze kwacho ma1 varikutaura nenyaya yekutambudzika kuti hawakwanisa kuenda kunotenga kunze koti Dalton Joseph Bernard watching from Cape Town thank you studio 7 aiwa tinotenda imi nekupinda muchirongwa chedu iye zvino tina va Dennis Juru parunare vanove mutungamiri wesangano Cross Border International Cross Border Traders Association vari South Africa vajuru tinogamuchira pachirongwa chedu
yote ndakukoma Jonga makati yenyu
aiwa tirwapenyu mukoma nyaya tinayo ndiyo yekuti mutemo wakawandudzwa svondo rapera nechipiri nechitatu takakurukura nemi pamusoro pekuwandudzwa kwemutemo iwoyo zvoti atiregai timboudzokorora kana kuti revisit tione kuti taane svondo rimwe chete mutemo iwo wadzikwa vanhu vari kukwanisa here kunge vachiwini joya kana kubhenefita kubva kune kuwandudzwa kwemutemo iwoyo vanoita mabasa senyu ekutenga kunze muchitengesa munyika nekutengeswawo kunze muchibva nazvo munyika muri kukwanisa here kunge muchikwanisa kubatsirwa nemutemo iwoyo
wangu mukoma Jonga mutemo wakatigadziriswei zviri kubatsira pakuti pachibvizwa vanhu havachisiri kubvisa kuyambuka nezvinhu zvainge zvichinzi hazvibvumirwi vanhu havasi kubvisa paborder vanhu havasi kubvisa murodhi changoepa ndechekuti munhu anofanira kunge achibhadhara juti rake asi dambudziko ratichizosangana naro nderekuti foreign currency iri kudhura zvakanyanyisisa saka zvongozopedzisira zvangofanana nekuti mutemo iwo uripo nekuti still vanhu vazhinji havachisiri kukwanisa kutenga zvinhu kunze vachizvipinza muzimbabwe chero vari kukwanisa vacho zvinenge zvisina profit saka munongopedzisira maona kuti hapana vanhu vari kuenda kunotenga kunze kwenyika sekuti hazvisi kudzora
saka zvii zvamungataurirawo vari pamasimba kuti zvavanyeonetsa mutemo dai vaita kuti zvibatsire veruzhinji
I think vari kufunga kuti vaite kuti mari iwanike kuve nemari yeforeign currency ndo chinhu chekutanga chavanofanira kunyatsoita ichocho sekuti pasina foreign currency hapana zvinobatsira zvekuramba zvakangofanana mitengo charamba ichingokwira ndaiva muzvitoro zvikuru muHarare omu unoona kuti kana kokokora chaiyo iri kuita $2 zvimadhiringi zvaya zvinonzi dragon zvinobva kusouth africa zviri kuita $2.50 mvura chai chaiyo yainge ita 57 inove mvura inongogadzirwa muzimbabwe mvura inongofiltwa chete inongoiswa sefa kuti igadzirwe pasina chinomboiswa imo mairi iri kutoita dhora kune dzimwe nzvimbo ndakatoona kuti iri kutoita $2 saka unongoona wega kuti nyaya haisi kunyanya pamutemo unoramidza kupinda zvinhu nyaya iri pakuti mutemo ngaubviswe uye foreign currency ngaiwanike munyika
Thank you so much, Wajuru. Rambai muri parunare. He is saying that, People are yet to realize the benefits from the amendment of such an instrument 122 of 2017, because foreign currency is too expensive to get. Many people cannot access it. So he's urging the government to provide means of accessing foreign currency. Chris.
Yebo Jonga, siyezwa lapho mnumzana Juru. Mnumzana Juru, wena ngomunye ophathisa abantu ikakhulu izalane zeZimbabwe khona ngapho eSouth Africa. Ungasela ukuthi baningi yini abantu asebehambisa impahla ikakhulu kathe sisikhangela ukubana ekhaya ezinye zitholakala.
Ungathesi abantu abahambisa kakhulu impahla. Akufani ngeminyaka yonke. Sibone ukuthi ungathengi impahla la eSouth Africa kuzima kakhulu ngoba imali yakhona ithengwa ngomthengo ophezulu kakhulu. So kuyabe kungela profit ukuthi uthenge impahla la eSouth Africa uyihambise eZimbabwe, because i-foreign currency yakhona idura kakhulu.
So okokuthi abantu manje ikakhulu abalezihlobo ekhaya bancedana njani ukuthi bancedise ekhaya, bayenzani?
Uyazi la eSouth Africa kule ma-program lawana owama-stokvela. So that's why ubona ukuthi ngokuphela komnyaka abantu bayathumela impahla eZimbabwe. Akusho ukuthi abantu bathatha imali zabo bathenge ukudla bahambise ekhaya. Bayenza ama-society lawana ukuthi every month bathenge ama-grocery, and then umnyaka uphela bayashare lawa ama-grocery lawana. So it's not like abantu bayangena esitolweni ngokuphela komnyaka bayathenga impahla. So impahla lezana sizozibona zihamba ziye ekhaya, uyabona ama-second hand, imdebe nani njengenjwayelo.
Hayi, kwezwakala Jonga.
Vajuru ndiregererei. Vajuru, vakawanda vari kuchemawo kuti zvinhu izvozvo vanenge vatenga kunze vakasvika paborder vari kuzonzi vabhadhare mitero. Ndinoimba kuti pane kusanzwisisa mutemo wekupinza zvinhu kuti munhu anobvumidzwa kunge aine yatingati rebate yemari pamwedzi, uyewo kuti juti yaanozenge aisariswa kubhadhara kana akanga anzi abhadhara zvinhu zvapfuuridza ribeti yake, zvinhu zvichizobhadharwa mari iyi pajuti. Nokuti vazhinji vanogona kungofunga kuti mutemo watepfenurwa wanyevanutsa kuti tingopinda nekubuda madiro acho jina tichipinza zvinhu. Mungatsanangura zvakamira sei?
Wangu mukoma Jonga, ribeti yakabhenge kare vazhinji vaiziva iri pa$300, asi zvakazoshanduka ikadzikiswa ikaenda pa$200. Saka munhu anobvumirwa kamwe chete pamwedzi kuti aendese atenge zvinhu zve$200 asingabhadhari duty yezvinhu zve$200. Zvinhu zvako zvikazenge zvapfuurira $200 unenge wava kubhadhara 40% duty. Zvichireva izvo kuti ukatenga zvinhu zve1000 rand ukapfurikidza nezvinhu zve1000 rand paribeti yako unenge wava kubhadhara 40% ye1000 rand ne400 rand ndiyo unenge wava kubhadhara pamusoro.
Aiwa, thank you so much Vajuru. Rambai muri parunhare. Tine muteereri ari parunhare. Makadii?
Ndiri pangu. Makadiiwo?
Takasimba. Zita ndiani?
Ndini Vamabvudza.
Vamabvudza, muri kufona muri kupi baba?
Ndiri kuFrancis Town.
Francis Town, iyi Botswana iyo?
Iyi Botswana iyo.
Aiwa, tinotenda kuti ndimaita muteereri wedu wekutanga kupinda muchirongwa. Tipewo zvamuinazvo pamusoro penyaya yatiri kukurukura.
Bambiki Jonga.
Mukoma.
Nhamo haisi yekubvumidza vanhu kupinza zvinhu. Nhamo chete ndeyekuti ngavape vanhu mari. Wave nemari munyika mavo. Ndokusolva problem chete. Vakati endai motakura zvinhu mupinze munyika, mari yacho vanoiona ku. If it was that one, what a funda is problem with Zimbabwe at the fundi. You know, but I mean, Zambia, Yata, one a quarter, Ikaita, zero. I want to buy this market. Paka pick up Pachao, Wanga in Maria. Is soon Takana Dambuziko. What do I feel? Wanga Sambereko. Nizo.
Yeah.
As soon as no Bazira. The problem is that there is no last time we went Mugabe wakanaka wakumana Mugabe wakanaka Mugabe wajingwa Mugabe anambonaka anaka nde uyu uyu nde watinae and the problem is that tino protect Jesus, we don't protect the public tino zi protector ati protect ma public aidanga tizi protect ma public tino that is no problem. My mind is that I have my ministers. Yes, it was nice today. My mind is I'm going to go to Avara. So the who does my mineral amuna? I don't know. But the problem is with the wrong administration. Aipo zachos.
Administration.
Muno na kuti munaka jiwa. Primary chaibu. Unaenda kwa somo zana pia kuti atambira mari yeu minister. Sure. Tinofunga. Tofunga sure.
Ipapo amavudza zana PF yeiri kuti yakajekesa nyayo vari kuti avanenge vachibhadharwa nebato avasi kuzopinda papero yehurumende.
Bato rine sector rogadzira mari. Kana bato rine mari, why can't they give to the people? Where do they get it from? Can a battery city rename? Why can't they give to the people?
In this also.
Ko badarawa nuvaka gara ko garam zano fe shua ko garapache ko badarawa mu. Mariru gazwa mu bedroom mumunu bond. You know the equivalent to the money irimu well the market. Kufunga kufunga.
Yeah, pakaoma.
I'm telling you that tirikuri dwane mapofu.
Aiwa pakaoma.
Atrazo kuita, we cannot change it, we cannot help it. Asimwari uchaziwa rimwe gore.
Ndizvozvo.
Wana wake. Wana weIsraeli wakachema kuti muEgypt asizwa rimwe chete wakasvika kuKenani. Tichasvika chete.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamabvudza kuFrancis Town. Thank you so much. Mora zvakanaka.
Good daddy.
Yes. Chris, that was Mr. Mabvudza from Botswana, Francis Town, who is our first caller. He says the problem is not allowing people to import goods, but the problem is for people to access the cash to buy or import those goods. And he says Zimbabwe should meant that problem. He gave an example of Zambia. He says Zambia had a serious problem with its kwacha when it lost value, but they never abandoned it, and up until now it has gained its value. So he thinks that there is a wrong administration leading the country. He also gave an example of ZANU-PF candidates who lost in the party primaries and are now employed at the party doing almost what he termed it as a parallel structures of the government. So he says so those are the things that need to be dealt with.
Oh,
yes.
Okay.
I think we have Mr. Volta Moyo on the show now. You can welcome him, Chris.
Moyo, kunjani?
Hi, siyaphila kunjani?
Hi, siyaphila. Ungaphi?
Oh, kwakathesi ngise Louis, Louis Richard lapha eSouth Africa.
Oh, eSouth Africa. Ye ungasipha imbono yakho ngodaba esilalo lamhlanje.
Mina lokho ngisiza ukuthi i-government irelaxe imithetho ukuthi abantu bangathenga impahla kwamanye amazwe. Ngoba impahla ezikhona elizweni amaqa o-businessmen abakhona sebezikhwezile. Azithengeki so abantu bengathenga kwamanye amazwe, but very person ebuya kimi yakuqala ngekuthi uthi bethenga kwamanye amazwe ngayiphi imali njengoba vele isitokocela sodumo ekhaya kuyikuswelakala kwemali. ngibona ngani ngikubhuka mhlawumbe ngesindebele ikudlala ngengqondo zabantu uyabazi ukuthi labana abantu abalamali wena uthi hayi ngiyalivumela ukuthi libuye eSouth Africa uyabeza phapha yini uyabese yinyona kuyethwele ngomlomo impahla zona lezo lapho nxa ephapha uyabuya uyafike ngene ezitolo ezijonte aphendukela zwini i-government yona ayizimisele ukuthi iproduce izinto elizweni ilizwe libe le mali yalo labo abathi bona bayabusa bazama ukubusa ngendlela eyiyo indlela engenza abantu abaningi baphile nothi ukuthi bathi ilizwe li-right besitsho ukuthi hayi bona bahle ezikuhle ngokuhlala kwabantu abalutshwane ayisikho ukuhlala kwelizwe lonke ngabakhuluma ukuthi sinje sivula imisebenzi eyi-2 million abantu eZimbabwe abayi-2 million kumbe 3 million or 5 million bayasebenza sibe sizathi mhlawumbe batsho bona labo ababaqhathileyo bacina ukuqhatha abantu nini abazi ukuthi bona babanika imali njalo imali yakhona ingabenza labo abantu bethenga impahla kwamanye amazwe ukuthi baziphilise yiwo ama-questions ayabuye kimi okwesibili ukuthi lalo iqiniso lakhona lingaphi angikababoni phela mina abantu abathi hayi lezi izinto eziqanjiwe sizithengile sadlula lazo singazange sibuze mhlawumbe ungathola ukuthi yize nje uthi usuzithengile lezo mpahla uthi uyafika ngaloku usutshelwa ngenani ukuthi wena ubalanga kudle i-instrument leyi ibisitsho ukuthi wena uthenge imbodlela eyi-1 yamafutha lokhu sesikuthathela ngoba akula into ejwele ukuthi ikhulunywe kuleliyani ilizwe uyithole kuyinto ehambelana lokukhulunywa kwayo ye
hayi kuyezwakala manje wena uyathumela yini impahla ezivela kwamanye amazwe khona ngapho khona
hayi mina namhla ngingenile lapha eLois ngizivelele ekhaya ngizethenga engifuna ukuthenga lami after ngithengise inkomo zami ezilutshwane ngile imoto enye engihamba ngayo itruck yomunye ngoba lami nje kunzima ngakini ngizathenga khona okokulutshwane eniza kuthenga lami enizabuyela emuva lakho lami ngiyenika abantwana ngoba kunje akula lutho amafutha kutshetshwa nje kungela lutho ngathi yonke into bakithi akula angazi ukuthi lina elikwamanye amazwe thina esikubona lake lahlangana lakho yini
hayi alokhu lathi siyezwa nje bayasitshela abanye ukuthi hayi kungathi kunzima wena ukubona kwakho kuyedlula yini okukamnyaka ka-2008
kuzadlula mfowethu ngoba kade sinxa ukukhangele lothi uwinile ulesikhathi esilutshwane ebusa but khangela izinto esezikhona within isikhathi sona leso khangela ama-shortages akhona nganxa ungakukhangela kulokhu ungazwisisani phakathi kwe-politics le-business i-politics le-business kumele kuhambelane kukomplimentane but uzathola ukuthi ama-producers awezimbabwe ungaze wena usenza i-business uyahamba uyethenga impahla kwelinye ilizwe ngerandi impahla zana uzifake elizweni kuthiwe uzithengise ngebhondi kambe ibhizinesi yakho izabuya ivuke kumbe uyabusuhle wayiphelekezela ngoba ukuthi ibhondi leyana uyithene into irandi akusajiphanga mfowethu
kakhulu hayi siyabonga kakhulu ungabamba nje ucingo lapha sikhulume lomunye umlaleli jonga
alo makadi Hello, Makadi.
Yes, yes, Makadi go.
Ai watiro wapenyu ndiana.
Dizano nyekete.
Vanyekete muri kufona muri kupi?
Murambinda Bohera.
Popa Murambinda iManikaland kai.
Ya, Manikaland. Yes.
Pakanaka baba, tiudzewe kuti zvakamira sei mutemo kubva wawandudzwa uyu makwanisa here kuwana chouviri kubva kwauri.
Problem yatinayo baba yakaoma kuno. Zvine zviri kupeta wezi zvine stedi kuti zvinge zvidzika
ndichii chachinja
mapuraizi ari kukwira zvekutoti hatitozivi kuti achadzirwa nani
tiri kunzwa kuti kubva musangano wakaitwa musi wemuvhuro pakati pe mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa ne vemabhizimusi vanenge vaka vanenge vakavirirana kuti mitengo idzikiswe. Tanzwa kuti zvimwe zvatotanga kuderedzwa mitengo. Hanzi mbeu yechibage 10 kgs yanga yakuita $100 inenge yadzika kune 50% zvichireva chinogona ngo yakuma 50 something ikoko. Matimanzwawo here nezvazvo?
Kunogoda hasati zvasvika.
Ainoo kuti zvinononoka. Vanokutaurirai kuti takashandisa dhiziri saka rai takaritenga richidhura. Izvo takazvitenga zvichidhura, regai tenge tapedza zviri mustoko.
Ndizvozvo hazvo, but rinoona problem hombe iripo ndeyekuti isu pachivanhu tinoziva kuti kana muroora auya pakumwenga nyange pakaita vanotamba vakadii, mari nezvipo zvinokandwa ndezvemwenga hazvizi vanotamba. Saka nyaya iripo ndeyekuti muridzi wezvipo ari kutorerwa nevanotamba. Saka hazvizi zvakaita kuti mangwana pamusuka kuti azofumajigeza vanhu setika aitenga mafuta ari kuzozora vanhu. Anenge asisina mari yacho nekuti inenge yatiza nevaitamba usiku.
Pakaipa. Saka munototarisira kuti mwenga auye nemunhu anenge achimubatira homwe.
Achimubatira homwe akavimbika.
Apa kana uri muenzi haubvumidzwi kufanira zvakanyanya uri muroora kuti uzenge uchitarisa mudariro kuti pakandwa mari.
Pane pakaoma kuti utaure kuti aiwa makuba.
Pakaipa.
Pakaoma.
Asi mune vamunoziva here vari kunze kana kuti vari kuenda kunotenga kunze vachidzoka nezvinhu, vari kukwanisa here kunge vachiti zvakareruka zviri nyore kana zviri chipa pane kunge uchitenga muZimbabwe?
Kutenga kunze vanoti kwakachipa, asi dambudziko ravainaro ndeyekuti pavari kuzouya nazvo vatenga zvakachipa, vanoda kuzotitengesera isu totenga nebhoni. Saka paanda kudzokera ndopaakudzokera kumusika mutema owana forex ichitadzwa nereti iri pamusoro yaasingakwanisi kudzisa. Zvoreva kuti paanodzokera kunotenga kuti azonditengesera akutoshandisa mutengo waakatenga nawo pablack market. Saka hapana madzisisa anokwanisa kundiitira nyore.
Pakaipa.
Pakaoma.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Nyekete, morera zvakanaka kubhuera uko.
Alright.
Thank you so much, Chris. That's Mukoma Samuel Nyekete. He called from Buhera in Manicaland province. He says that things are getting worse instead of improving, especially in his area where prices are too high. He gave an example of authorities benefiting from gifts meant for the bride. Like if you are a dancer, you attend a bridal shower or a bridal party, and you dance and people throw in their money as gifts, then the dancers end up collecting all the money, forgetting about the bride who invited them or who made them to be there to dance. So he's saying the authorities are benefiting from things or money that's meant for the poor. Yes.
Yes, Chonga, today, the whole of this day, we've had a number of people, you know, right now I'm going through my Twitter and Facebook, people asking whether it's true that the Reserve Bank governor has been fired. But what we can tell you for now is that those have not been proven. What we know for sure is that his term of office is coming to an end. But as of the firing, we are not yet privy to that.
Okay, Tinem Tereri, Chris, hello.
Hello, ndiva mananda ku South Africa.
Ndiva mananda ku South Africa. Aiwa tiri vapenyu kuri sei ku South Africa?
Kwatonhora, tanga tiri kuchepeni mangwanani ano aya. Kuri kutonhora bhati kwandaveri kunoku kunonzi kusoisecha hai zvinenge zvaari nani asi pakapidikira zvaa.
Nharenyu iri kuita ichiti brekei brekei, ndofunga makati fambei zvishoma kubva pamuri. Munogona kunge muchinzwika asi taura henyu at the same time tichitsvaga pane masaisai akanaka.
Muri kundinzwa manje?
Iri kuti chimbonzwikwa ichibhureka, handizivi hangu kuti vateereri vanenge vachizoinzwawo sei yaakubuda paredhiyo.
Regedzai ndiikupinda muchirongwa.
Taurai.
Ndatenda hangu nekundibatirawo runhare rwangu ndichimukwazisai mese pamwe chete nevari matirimana enyika nekuZimbabwe zvakare. Ndinoda kuti ini paurongwa wakarongwa nehurumende ini hangu ndakaona chiri chirongwa chakanaka kuti vanhu vambotora mukana wokuno vane mabhizinesi avo vakwanise kundotengera zvinhu zvavo vachizvonza munyika pasina zvavanochajwa zviya zvinganzi duty kuti vakwanise kuti vanotora zvinhu vachiva nazvo kuda izvi zvingaitawo kuti mitengo inge ichiti dererewo nokuti munyika ndinoona sokuti tinenge tanga tapindwa napongwe kumaonero andiri kuzviita nokuti zvinhu zvakangoerekana zvaita muramba mhuru mushure mokunge maelection adarika zvinhu panguva iyoyo ndokubva zvatanga kungoshayikwa ndokungotanga kunyangarika ino kana maakuzvitarisa nerumwe rutivi unongoona kuti munyika umo maitawo vamwe vanhu vasina chimiro chakanaka vasina chido nenyika vanongofunga mweyavo kuti zvifambe zvinofanira kufamba nokuti mhepo inofanira kunge ichifuratidza ichifuriridza ichidarika nenzvimbo yatinoda izvo apa ndinoedza kureva kuti zvishuwa maerection kana akaitwa akadarika popoto rikavapo vajora popoto iroro rikapera rikapedzwa namatare edzimhosva kana rakatopedzwa namatare edzimhosva zvii zvafanira kunge zvichiitika inini I think the government should facilitate the foreign currency should be available for those who are going to buy their own things outside the country kuti zvinhu zvavanotenga zvinge zvakati wandeu kuti apavanozviisa mumashopsi umu vanhu vakwanise kuzozviwanikidza zvese zvinodiwa and I think considering the fact of all the items that has been allowed kuti zvinotengwa kunze uku I believe kuti mashopsi achitanga kuti zarei of course zvinhu zviri kutanga kutoitika asi chandoda kukurudzira izvo ndoda kukurudzira kuhurumende ende ndekusanganisira naivo president ndiri kuvakurudzira kuti kusanganisira namaparamentarians malawmakers isai mutemo unoti munhu anoita money laundering anotengesa wabata wacho achitengesa mari iyoyo ngapinde pasekwendi nyakusupply wacho ngaaone zvino zvinoita kuti hazvipi zvakaitwa nokuti pane zvimwe zvinhu zvatiri kungoita tichiedza kuti kuda nyika tirikuedza kuvaka nyika kandi kune nhubo dinondegweseruku ibhasiketi ratizirakuti rinorukwa ugoro riri kudonoruka saka I think mitemo ngaivepo inobata inoita kuti zvinhu zvakadaro zvisaitika munyika because vane makaro akafanana naipayo and at the same time the government must also adopt a system whereby corruption should be eradicated with the immediate effect like here in South Africa they've got the so-called public protector who monitor all the functions of the government kana ukaita zvisina chimiro chakanaka akakubata former president vomunomo vazuma vakabatwa nemirayiro nemaethic code nezvinhu zvavakanga vakanganisa vakanzi zviri binding pavari izvo zvinyange nanhasi uno zvinhu zvichakangomira zvakadaro zvinotaridza kuti any day any time vachapinda matare edzimhosva so I'm saying our government must be very serious with the corruption our government must be very serious with those who are doing money laundering kuita kuti vanhu vave neconfidence negovernment yedu kuita kuti vanhu vanoda kuvenga uchizosima mari munyika vahosima mari munyika and I understand that crime rate in our country yes is there but I believe kana tasvika pabasa redu chairo semagari katanga takaita munyika medu aiwa nyika ingaine chivedzo chakanaka ndinoda kutendawo nekunipa mukana wakafanana navo.
Thank you so much, Vamananda. Vamananda is our regular caller from South Africa. Tinotenda zvikuru murara zvakanaka. He was praising the amendment, and he thinks this may help force prices to, price of basic commodities to go down. And at the same time, he's urging the government, President Mnangagwa, members of parliament, to put a law punishing anyone caught laundering money. He says they should be punished severely. Chris, we have another caller. Hello?
Hello?
Yes, how are you?
Dirinati Magadi.
Dirumpenyu, dear now.
Samanyemba.
Samanyemba, Magadi wa Samanyemba. Hello, wa Samanyemba, Murukupi.
Hello?
Hey, Murukufona Murukupi.
Hey, Nasi, why?
Ah, sorry for that. Where are you calling from?
Nyazura.
Nyazura in Zimbabwe. You can proceed.
Taiwa, tinotenda zvikuru taura yanyu mungoti ga 30 seconds nokuti ne vamwe vateereri. Hello. I think this line is getting bad, but that was Mr. Samanyemba from Nyazura. He was responding to Mr. Mananda, the previous caller, after Mr. Mananda suggested that people should put aside their political differences and work together. And I gave references to the July 30th election, saying we are past that election mode. People should start focusing on rebuilding the country. I think you can bring in Mr. Juru to respond to some of the callers' statements and contributions.
Mr. Juru? Mr. Juru?
Yes, I'm still online.
Yeah, unjanba.
That's in Abuja.
Yeah, we are busy. We are calling about it.
Yeah, gilalele.
Yeah, we are posting on Facebook.
Yeah, Vuma. The problem in Zimbabwe is not an economic problem. It is a political problem. The issue of legitimacy. The government, I'm sure, about Fumelan and the opposition, Okuti, Kwanzi, Keto, Mendler, a right. So I think that thing is scaring the investors. Number two is the issue of 1st of August, when innocent people were shot. That issue is also scaring the investors. Also, the instability in the ruling party. There are some issues in the ruling party where investors are not confident who exactly is the president, who has got the power, what is the future of our country. So as long as all those issues are not resolved, I think we still have a problem. We can remove SI-64, we can remove SI-122, we can do this and that. But as long as the issue of, the political problems are not resolved, we will never, ever have peace in our country.
Mm-hmm. So how do you think this can be solved and a way forward be found?
I think we should put aside the issue of political parties and work together as peoples of Zimbabwe, work together as the I don't know. The 2.6 million minimum investors and 29 million. There are business people that are 2.6 million euros. It's not like a foreign currency in Zimbabwe. I have my foreign currency. These people have his or her foreign currency, but I couldn't release the money because they don't want to use it. Can I sort of say this? You don't release it. Marimo, but I cannot confidence. What is Ranga to our Catasura Kuma and Abuti, Kufanuku and Macau and Zamani, account, yes, dollar account, Yamat, Arab years, account, year bonds. But excess Abantu Kutua, Imal Leves, Yafan, I don't know, in front of me, yes. And then from there, after Matura Marizan, my yes, dollar. As not as the security, our government are not transparent, our government are not teaching Iran. The me today, yes, the Varguana Shomashoma is one of our two of us here as my paper. Yes, teacher, and the other time $400. Could I tell $400 you, which I change $400 Lana, even in my nature. We have $400, is a nigger $100. So the teacher will call $100. How can you work for $100 the whole month? With a family, with a bunch of extended family, about by Zimbabwe, you know, life expected in Zimbabwe, you need 7 years. It means the Zaka wanda more than 1 or 3 years of Zimbabwe. Zaka, Mario Ishoma, she's in that Twitter. Zaka, the government is against everyone. From the pages also, Laura Box, whatever and Munna, and Iran, you know, actually, about to go in there. They should resolve this and then can resolve by also. Economy of Gazrayega. Economy of Gazrayega, yeah. But in Zimbabwe, there are enough to invest in Zimbabwe. But Gaza is in the politics.
Thank you so much. Maita basa wajuru. Tomozwa kubwa kuna wamoyo. What do you say about what our callers and Mr. Juru, our other guest, have just said? Hello? Okay, go ahead.
Yes. Ilizwe liliana lisozwe lilunge. Nga government ekona inga soze ya vulala loko kutuwa i Queen B. Mwa i Queen B, grupi ya masela ezlanga nesileo ya ziningi vizo lukuti Queen B, mwaguti wona ba kontrole umuno towe lize. Now, abantu abano tle lize, ngabantu aba kupolitics vele. Ine ngilabu bakwaz kuti ibandla lelo aliwinanga ama elections. Bakwaz kuti ibandla lelo elikona livusa ngenkunzi. Hiko bakwazi kuti lama investors kaso zavuye. Hiko zatola kuti most of the foreign currency ibanjwe ivona laba elite bavusa leli lizwe. Ngoba nxa kuliqiniso ukuthi ilizwe leli belivusa ngendlela yokuthi liphilise abantu. I group yona leyo yabo Queen B ibimele yonke isibotshiwo. And the two nxa kuthi umungameli laye indaba zakho na ziyamuthinta xa ilizwe elithanda ubemele eseresayinile ukuthi nxa ilizwe lami selingcoliswe kangaka ngaza ke ngime phambi kwabantu ngithi ngizabalungisela inoto ngaphandle konke khonoko kuze kulungiswe babizane lale opposition ngoba i-opposition yeZimbabwe yiyo ekhanya ilamandla eqinisweni kathesi yiyo ekhanya ithandwa ngabantu abaningi and yikho kukhozela ukuthi abantu bengafaki izimali zabo wabakwazi ukuthi ibandla elilabafana abancane abacabangela ukuthi yiwo abangasukumisa umnotho welizwe liyaliswa ukubusa ngabantu abalesikhathi bebusa besehluleka bephindaphinda kusukela 1980 elizwe lithathwa so ngendlela enjalo elizwe lela alisoze liye phambili ngaphandle konoko esikukhuluma kwenzakale imali zisetshenziswe ngendlela eyiyo ukuthatha izimali begcine ezindlini lokuqambela abantu amanga ukuthi ibhondi ilingana le-USA bona bengayibambi ibhondi bakukhuphe into zakhona zibe transparent imali ibe khona abantu baphile kuhle ba-create imisebenzi yokuphilisa abantu
hayi kuyezwakala ungabamba njalo ucingo mnumzana sithatha omnye umlalela
hello
hello
Makadi
Kiripo Makadi baba
takasimba ndiyani awa
ndibazibaba
mazibaba mazibaba niku
mazibaba vari kuchitungwiza
mazibaba vari kuchitungwiza vana rimwe zita vanongodaidzwa nekuti mazibaba chete
munoziya mazita munyika medu anonesa kamuno muti wataure taure
aiwa ndizvozvo mazibaba itai zvenyu pindai muchirongwa
challenge iri muno munyika medu ndevanhu vanonzi machaina machaina izvozvizvi ndatobva unotenga magirazi emba yangu inei right ndanzibhadhara maus dollars handiti right ndabhadhara maus dollars iwayo kuputira kungorepa chete neplastiki kana saltape chete ndanzibhadhara $8 handiti ndikataura kuti ko ndinobhadhara reping yezvinhu zvandatenga sezi kanzi bata endanazvo zvakadaro mumaoko ezilungisi watibhadhara hazvina basa chero zvikabreka ichionekwaut then vanhu ivavava ndivo vari kutihodzesera futi zvimwe zvinhu zvavanoita kuti titengese tiri maindigenous kaizvozvo saka vanotenga zvinhu tingangoti raw material vanotenga ine bond even vachiusa macoin chaivo asi isusu kuti tichizoenda kunohodha kumaindastry kwavo vanotiti huyai neus us racho toriwana kupi totongoriwana pablack market robva raenda futi kwavariwo machina at the end ndivo vanozokweretesa futi nyika yedu kuti tikukweretesai mari maus iti like vanenge vatitorera mari yatoitashanda isusu handii mazoona saka ndopa nedambudziko rekuti tikukumbira kuti hurumende yedu dai yaigona ngaitaure navo kuti imimi kana muchikwanisa kuwana raw material muno muzimbabwe muchitenga nemabhondi wai muchizotengesa kuti zvinhu izvozvo kuvanhu ivava yafinished product in us me muchiti us racho rowanikwa kupi
ya pakaoma asika ndofunga mutemo uri kuti us nebhond zvakangoenderana 1:1 muri kuvatsanangurirawo here mamunonotenga imo mukuti aiwa ini ndiri kutokupa bond nokuti zvakaenzana neus kana aramba momhangara kumaauthority
right mubvunzo wamatotaura izvozvi izvo wakanaka munoziva quotation yandaita inini madhirazi andatenga ndatenga neus ndatenga $45 us handiti zvikanzi kana riri bhondi bhadhara 250 bond saka ukanyatsoweka calculation yacho unonyatsoona kuti ndinenge ndapirwa zvipachena zviri nani hangu ndiende kumusika mutema ndinotenga us rangu ndinoriweka robva rabuda riri kuma135 kana ndikatenga kuvakomana saka apa ibefore kuti ndiende kublack market than kuti ndiite zvinhu zvitransparent nekuti ini ndee ndichida chi zvinhu kuti zvindifambirewo
ndopana ndichibvunza kuti munomhangara here kumaauthority kuti ava vari kuramba kutambira mari dzamuri kuti 1:1
maauthority ndingatoti vari kuzviziva but ndikutoshaya kuti isu vari kutiregerera sei ichotochemaonawo kurwadziwa kwavanoita tete tichitoti vakuru vedu havasi kuona here kuti vari kubirwa nevanhu ava vari kutishamwari dzavo vanofanira vachitozviona because isusu zvinhu zvatinotenga totenga kwavari muchina isusu tozofoswa kuti tizitengese in the US asi raw material yavanogadzira vanotenga kuti kwatiri nebhondi riri koini chairo saka izvozvo ndozvati kuti ko vakuru vedu havana meso here anoona vaonewo kuti zvinhu izvi zvavati tiri kubirwa neava vanhu vavangouya zvetitorera mari yatu yetichishanda
ndizvozvo
kana ofisi yacho yekuti uende kunoripota hapana nekuti uendapo wakutondita uri kupinda mupolitics asi isi tiri kurwadziwa nezvisituation iri pagraund
ndizvozvo maita
vamwe vedu zvedu hatiimo mupolitics like isusu chechi yedu inoti utongi huripo ndo hwatinosapota izvozvi tina vamunangagwa ndo vakahwina tinosapota ivo tinosapota ivo sekuti ivo vanenge vachinzi ndo vakahwina zvaidoro zvevanhu ndizvozvo kana kukazovaya mumwe munhuwo ndo watinongosapota iyeye saka isusu tinoaccepta hurumende iripo asi tiri kuti ngaikwanise kuonawo kuti matambudziko ari kubva nekupi
ndizvozvo aiwa tinotenda zvikuru madzibaba vaari kuchitungwiza
ichokwadi ichoyo ndo dambudziko riri kutinetsa chete iroro hama yangu
thank you so much morara zvakanaka
tatenda baba maita basa
welcome Chris that's madzibaba vari kuchitungwiza hanzi I cannot divulge my full name madzibaba you know it's a title of church leaders or elders in some churches so but he's saying the challenge in the country is from some business people he singled out the Chinese business community he says we bought some window panels there and if you was to pay in bonds it was going to cost you more than $200 and he bought for $45 I didn't ask the quantity but for $45 US and he wanted them to wrap the window panes and they charged him $8 for that and he's saying those same people when they buy raw material from locals they buy using bond even coins but when they are selling they demand US dollar and he says the government should also deal with those type of business people.
Very sad.
Yeah.
Anyway, let's go back to Mr. Juru. Mr. Juru?
I'm still on the line.
Yes, Mr. Juru, you heard there Matsubaba is now talking about how this issue of currency is kind of wreaking havoc. Do you think the issue of introducing the South African rand as the currency for Zimbabwe and doing away with the bond note can help in any way?
Yeah, I think it can help because I think, in fact, 85% of our raw material and finished products are imported from South Africa. So I think we need rands more than US dollars because there's no USA around Zimbabwe. Yeah. So I think it can work. But now our government feels like South Africa will colonize. I mean their country. They feel like they will be colonized. So it can't work.
Okay. Thank you so much. Please stay on the line, Jonga.
And I think, Mr. Moyo, in English, you can also tell us how people or anyone you know who has been buying goods from outside Zimbabwe have managed to bring them into the country. Are they facing any problems, or if yourself you have tried it before, what problems did you face?
Well, previously I tried to buy electoral goods from nearby South Africa. I used to be charged exorbitantly a duty, which actually prohibited me to actually buy more goods to sell at home. Presently, after the pronouncement of the relaxation of this new instrument, I have not done business, and I have not heard some guys saying they've procured some goods outside. Perhaps because of the fear that even if you come to South Africa and buy whatever purchases,
you will actually realize that after selling your goods, like the previous speaker said, you will be forced to sell those goods in bonds. Then from there, after having sold those goods in bonds, it becomes very difficult to acquire rands again to go back and buy. That is the biggest challenge. And I also want to attack the issue for the government relaxation on the foreigners like Chinese doing whatever they want without anyone checking on their deals. It shows, I mean, the magnitude of how much we are captured by these so-called superpowers and sending their own people to come and oppress our people. And actually running havoc on the economy of our country, like Mr. Juru was saying that, I can't remember whether it's Mr. Juru who says, they procure or buy goods from our local producers in coins of bonds. Once they take those raw materials and manufacture some certain products, they now tell our people that buy in USA, and no one penalizes them. It's unfortunate that once the government fails to actually look into that, it will be a perpetual government of failures, which will lead into our economy failing forever.
Mm. Thank you so much, Mr. Moyo. Actually, that was Matsbaba from Chitungwiza, who said he was forced to buy in U.S. dollars, and yet the same people buy from them raw materials in bonds, even using macoins. Nanzi nava moyo vakamboedzawo kuti vanga vachipinza zvinhu mutemo usati wawandudzwa vachida kupinza zvinhu zvinoshanda nemagetsi, asi juti yaibhadhariswa yanga yakati kwirei zvakazidzwa kuti vambozvisiya. Vabatawo nyaya yekuti vari kuti chine chatengwa kunze unozomanikidzwa kuchitengesa nemabhondi kana wava munyika rinove rimwe dambudziko. Kotiwo vari kukurudzira kuti dai mitemo inobata vemabhizimusi vekunze yatariswa, nokuti vanofunga kuti yanyakunyevenuka kana kurilaxwa, zviri kuita kuti vamwe vaabhuse mikana yavanenge vainavo kana kuti vatyore mitemo mukushanda kwavanenge vachifanange vachiita munyika mune zvemabhizimusi. Saka vari kuti adai hurumende yazvitarisisa izvozvo kuti zvinge zvionekwa kuti vese vari kuteera mitemo here, Chris?
Yebo, Jonga. Mr. Juru, we are fast coming to the end of the show, so maybe you can give us your last word, especially, you know, looking at the issue of bringing in or sending commodities from South Africa to Zimbabwe. What would be your advice, especially as we go towards Christmas?
Yeah, I say for those who are sending goods to Zimbabwe, they should not forget to attach receipts, because you find that on the way, police roadblocks are demanding receipts, and you end up having problems on your way to Zimbabwe. So I think that's my advice.
Okay. Thank you so much, Jonga.
Maybe we can just see what our viewers and callers have to say on Shona Facebook page. Tina Miriam Marete, anzi kola tibvira apo. Vanhu imari dzavo, muda kuti bepa iroro rinonzi bond rinoshanda richiperera paborder kunge network rienzana neUS ibvai ipapo. Tifunga vangu vachipindura one of our callers. Tina Sara Mazengera, anza hapana hapa, nyaya iri kunetsa ndeye mari, handingatengi nerand, ndoo yandotengesa nebond munyika. Then Kathy Maz, anzi dzorerai majigis emwana finish. Then Sara Mazengera adzoka zvakare anzi, thank you Mr. Maranda, vari kudofunga vanga vachida kutsinira vamananda, nokuti hatina kumboita muteerera anzi mananda Maranda, ndofunga vanga vachitsigira vamananda vari kutenda. Patrick John Bundura, anzi thanks Samanyemba. Kwoitawo Jabu Ernest Point Samanyemba vataura homeboy, anzi vataura homeboy, ndofunga vanobva vese kwarisape. Ndofunga ungape mukana kuna vamoyo tisati abvara chirongwa.
Yebo moyo, ungasipa njere kugcine lakho sesisiya emapeteleni ehlelo
kuti those who will be buying their commodities going home, they should go in more than two or so that
if there is anyone who would like to
speak. That's the end of the show. Good night, Zimbabwe.
Mara zvakanaka, ndini Jonga Kandemiri.